charingataura ndechekuti mushonga uri kutaurwa wekuOxford neAstraZeneca ivaccine. Vaccine inotipa hope yakawanda kupreventa chirwere cheCOVID-19. Saka study yavari kutaura nezvayo inonzi phase 1, phase 2 clinical trials, and focus yemastudies at this stage ndeyekuona kuti is it effective, is it safe, a basic level kuti inokwanisa here kushanda kudzivirira COVID-19, uyezve pane tarisiro here kuti inenge isingakonzere zvimwe mamwe maproblems. Study yakaitwa iri kuratidza kuti on both fronts nyaya yesafety nenyaya yeefficacy iri promising.
Svondirapfuura iri takanzwa kuti Moderna yokumassachusetts yakataurawo zvimwe chete izvozvoizvi. Yakasiyana zvakadini mishonga iyi, uyezve zvose izvi zvinoreva chii kumunhuwo zvake?
Zvandingataura in general vahwande ndezvekuti mavaccine trials aya ari kuitwa throughout the world, kunana Massachusetts, kuOxford, kuChina, all over the world. Mascientists ari kushandisa the same base yematinoti genetics yevirus yavakakurumidza kuwana muna January. Saka yakabva yaita kuti vashandise that as a basis yekudevelopa vaccine. Normally that would take years, but because of progress nenyaya dzegenetics and so forth, mascientists were able to get the genetic sequence yethese vaccine candidates. Mumalabs kwakasiyana, whether kuBoston, whether kuOxford, London, vari kushandisa the same sequence. Saka it's a matter of who is gonna get there first. Asi chandingataura ndechekuti the idea is the same. Is it effective and is it safe? Ndopadanho rariri most of the studies so far.
Munoona sekuti mishonga iyi ingakwanisa kuzosvikawo kuvanhu zvakaita sarini?
Tarisiro iripo ndeyekuti tichibva pa phase 1, phase 2 yematrials achaenda pa phase 3, phase 4. Zvasvika pa phase 4 zvikashowa kuti pane benefits yemavaccine aya, ndopaya patinozodistributa, tozomanufacture the vaccine, mishonga yatiri kutaura kuti ichipuwa kuvanhu. Nokuti taona kuti iri safe, taona kuti iri effective, taona kuti inoshanda compared to ma alternative. Saka zvive tarisiro iripo ndeyekuti pasi rese as soon as tava nevaccine ichaparadzirwa pasi rese. Of course vana America, vana United Kingdom pamwe ndo vanotanga kubata vaccine, but the idea ndeyekuti vaccine inofanira kuti ishandiswe kumunhu wese. That way tobva taita inonzi herd immunity. Zvinozoratidza kuti chero munhu ari kubva kuZimbabwe kana ari kubva kuAmerica kana kuUK, ukasangana nemunhu ane chirwere ungakwanisakubatira chirwere, but kana munhu wese ava nevaccine, it means we are all safe. Saka it won't be a good idea kuti one part of the world yowana vaccine, imwe part of the world yoshaya. It won't be as effective.